City of Louisville yakachinja zita re-airport yao kuti ive ichizonzi Mohammed Ali International Airport.
Se vakachinja zita re-airport iyi kuti izikanwe nezita rava Muhammad Ali.
Kuchinja kwa wakaita zita re-airport iri kwanga kuri kucherechedza mukuru kuru wemutambo weboxing wa Muhammad Ali. Kuwapa ruremekedzo nekugona kwawaita mutambo uyu, but chikurusa kuunganidza kwakaita wa Muhammad Ali vanhu vakasiyana siyana all over the world vachiwasapotawo nemutambo wavo uyezvewo neroo yakatambwa nawa Muhammad Ali kune anonzi macivil rights movement in the 60s. Ndichowo chezvimwe zvinhu chakaita kuti varemekedzwe kuti vapiwe zita re-airport. Biri yavo yanga iri yeboxing yaiunganidza vanhu vanobva munyika dzakasiyana siyana panguva yavaiona mutambo uyu.
Pane zvamungatiudza zvishoma pamusoro pavaMuhammad Ali here?
WaMuhammad Ali wakazvarwa muna January 1942 musiti inonzi Louisville. WaMuhammad Ali wakazvarwa nezita rekunzi Cassius Clay. Ndoranga riri zita ravo rekuzvarwa. Mugore ra 1964 WaMuhammad Ali ndopawakachinja kuva muMuslim, ndopawakajoinawo Muslim religion, ndopawazochinja zita ravo kubva kuna Cassius Clay kuenda kuna Muhammad Ali. Ndingati muchidimbu background kana kuti kutangawo kwakaita upenyu hwaMuhammad Ali zvichizosanganisawo nemacivil rights movement atataura kuhwina kwawakaita boxing zvemukurumbira.
Ihwo upenyu hwavo hwakanga huri huchine mukaka here?
Ndingati nguva yanga yakavaomera waMuhammad Ali yakauya muna 1964. Muna 1964 ndo nguva yaitsviritsvidza hondo yeVietnam. WaMuhammad Ali mugore iri vakaramba kujoina United States Army nepachikonzero achiti vanhu vatema wanga wakatsimbirirwa, saka wanga wasingaoni zvichikodzera kuti ivo vanhu vatema vari kutsimbirirwawa vaende kunorwira nyika yeAmerica vachizonofirawo musango, uyezve vanga vasingasapoti hondo yeVietnam iyoyoyi.
Nyaya yechitendero chavo chechimuslim yakambonetsa zvikuru. Se vakazvipedzisira vava kudiwa nevanhu vakawanda pasi pose?
Munguva yacho nemakore acho vanhu vaimiririra kodzero dzevanhu vatema vanhu vairespektwa sterechi. Tikati nemaAfrican countries, even nevanhu vanga vasvika bvumiranowo nezvinhu zvanga zvichiitika muAmerica. Saka vane vanhu vakawanda vakavatedzera nedecision yavakaita iyoyo.